chikwata ichi chadadisa zvikuru mushure mekuruva Sri Lanka 79-49 mumutambo wacho wekutanga we 2019 Vitality World Cup muLiverpool, England nhasi masikati. Kwokuda uku kwavhurira maJames Mukana wekuendera mberi nemakwikwi aya. Chiri kunyanyofadza veruzhinji matambiro evasikana ava ayo avasiya vaine mapoinzi makumi matatu kudarika Sri Lanka iyo iri pachinhano chemakumi maviri pasi rese. Kukunda uku kwasimudza manyukunyuku muZimbabwe, mumwe muteveri wezvemitambo vatatenga makazi vachiti vari kufara zvikuru nezvaitwa nevatambi ava.
Ndikunzwa kufara zvekuti ezvinezvi wakutopinda munext round. Ndikuona tichienda mberi, tikuona chikapu ichi tichidzoka nacho.
Muongorori wezvemitambo vatinache museti vanoti maJames anofarira kutendwa zvakasimba nezvaaitira nyika izvi.
Vasikana varatidza kutoti bhora ravo riri raiti pane revarume, asi tinoda kutoti tisaita zvekuvanyima mari sezvakaitwa kumaWarriors. Tei toda kutoti vatotendwa kubva kuna purezidhendi neanything in kind.
Asi Studio 7 haina kukwanisa kubata vari muhurumende kuti tinzwe nezvekukunda kwemaJames. Asi varorerwi wekwete avo vanotevera mutambo wetsiva vanoti izvi zviri kuratidza kugona kwevanhukadzi mumitambo yavo panguva iyo vanhurume vari kutatarika.
Chikwata ichi chaita zvinofadza zvikuru, chaita zvinofadza zvinyanyi kunyanya tichikombera nezvakaitwa nemaWarriors. Zvinoratidza kuti vakadzi vanhu vanokwanisa kuvanoziva masports kutodarika vamwe vanhu vechirume. Taifunga kuti masports ndeye vanhu vechirume chete, asi vakadzi varatidza kuti vanokwanisa kuzviita vanodadisa.
Kukunda uku kwasimbisa mukana weZimbabwe wekuenderera mberi kusvika munharaunda yechipiri zvisinei nezvichabuda mune mimwe mitambo yasara. Zvikwata zvitatu kubva mugungano iri iro riri kutanganisirawo Australia neNorthern Ireland ndizvo zvinobudirira kuenda munharaunda yechipiri. Zimbabwe iri kusangana neAustralia mangwana ichizopedzisa mitambo yayo yemugungano iri neNorthern Ireland nesvondo, apo ichaziva kuti yasvika papi nehondo yokutora mukombe. Mumwe mutambi wechikwata ichi Mesi Mugwadi ane chivimbo chekuti vanosvika mufainari chete.
Ndinovavimbisa kuti tinosvika final. Sezvo takambokwalifaya kuenda World Cup zvoratidza kuti we are very good. Saka
kukunda kwavaita Sri Lanka uku imwe peji munhoroondo yemutambo muZimbabwe, sezvo akakarike kutanga Zimbabwe ichikwikwidza mumakundano eWorld Cup aya. Kukunda uku kuchabatsirawo zvekare kukurudzira zvimwe zvikwata zviri kumirira Africa makwikwi aya, South Africa, Malawi neUganda, uyezve kubatsira kusimudzira mutambo wenetball kumba muZimbabwe. Zvichakadaro makundano enhabvu ecastle laga Premier Soccer League ari kuenderera mberi paine mutambo mukuru muBarberfield Stadium pakati peHighlanders neFC Platinum iyo ine mukombe uyu, uyezve iri pamusoro petakura pari zvino. Mimwe mitambo yarongwa yakamira seizvi: Mugovera Blue Chiefs vs Manica Diamonds, Blake Rhinos vs Dynamos, Harare City vs JPC Kariba, Chapungu vs Ngezi Platinum Stars, Shondo Cape United vs Yaja, Triangle United vs Chewani, Muchowani vs Herentals, Wange vs Chicken Inn. Mitambo yese iri kutanga na 2 dzemasikati. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.